This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 22, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyakupiwa basa remunyori weguta reHarare vaJames Mushore vanomiswa basa nevakavanobata chigaro chameya weHarare.
Mumwe wechidiki muzano PF S. Lumumba vanoti vakadzingwa pachigaro navaPatrick Zhuwau nekuti vakaramba kuita zvido zvavaZhuwau.
America yoronga kuwedzera mari yekubatsira Zimbabwe kuti itenge chikafu.
Vakare mara vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera danho rinonzi rakasvikotorwa nevakasarudzwa kuti vafanobata matomo ameya vaChristopher Mbanga rekusvikomisa basa vachangodomwawo semunyori weguta vaJames Mushore. Mumwe kanzura asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti danho rakatorwa navambanga iri ratsemura nepakati kanzuro yeguta iyo ine makanzura eMDCT akawanda. Mamwe makanzura anonzi haasi kufara nazvo izvo zvinonzi zvave kuita kuti aone vambanga semutengesi ari kutungamidza mberi zvido zvegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere avakamisa meya vaBernard Manyenyeni basa nechitatu. VaManyenyeni vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weEben Council Act mushure mekunge vapinza vaMushore basa nenzira iri kunzi navakasukuwere yakanga isina kutwasuka. Mukutarisa zviri kuitika mukanzuru yeHarare, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Izvo ndingangoti zvinhu zvatichada kuti tiongorore sebato, asi ini somutauriri webato reMDC ndinowana information yokuti Mr. James Mushore kana kuti vaMushore kupinzwa kwavakaitwa basa vakapinzwa zviri pamurao, zviri pamutemo. Resolution yakaitwa necouncil yakaitwa zviri unanimous, zvichireva izvo kuti yakaitwa nemacouncillors ose, pakashayiwa kana mumwe zvake akapokana neresolution iyoyo, kusanganisa councillor weward 8 vanova ndivo acting mayor councillor Christopher Mbanga. Saka vaMushore ziri kuti vari pabasa, kana zviri zvokunzi hanzi vamiswa basa, nezvinhu zvatatongoverengawo mapepa hatisati tazviongorora tazvipepeta, asi ndiri kuti seposition yepati, iniso mutauriri wepati, tiri kuti hapana chachinja paposition yedu panyaya yavaMushore, hapana chachinja paposition yedu panyaya yavaManyenyeni. Nyaya dzose dziri mbiri dzavaMushore neyavaManyenyeni dzava nyaya dzaakumatare edzimhosva.
Asika vaGutu, tiri kunzwa kuti makanzura ebato renyu havachisiri kuwirirana nairo danho riri kunzi rakatorwa navambanga iri. Imi sebato sei muri kunonoka kupindira kuti mugadzirise nyaya?
Jonga mubvunzo wandibvunza mubvunzo wakanaka zvikuru, asi muchishona chedu tinoti hanzi dembo harivhiyirwi pane vazhinji. Isu sevatungamiri pane zvatiri kuita, zvatiri kugadzirisa, kuti zvinhu zvive zvinofamba zvakati twasa twasa. Kunyunyuta kwamakansela hongu ndinokunzwisisa, uyezve ndinoona sokuti kunyunyuta kune kodzero. Kunyunyuta kwandinototiwo neni wacho ndakanyunyuta senhengo yeMDC, asi pane nzira dzatinoita nadzo sebato redemokrasi kana takugadzirisa nyaya dzakaita saidzoni.
Ava vanga vari mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Chimoto chinonzi chatanga zvakare muzanu PF zvitevera kudzingwa kwemumwe wechidiki mubato iri vaS Lumumba sasachigaro wekomiti yavana chipanga mazano musangano reZimbabwe Youth Council. VaLumumba vakadzingwa mukomiti yeZimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment negurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwao. Asi vaLumumba vaudza Marvelous Mhlanganyawi weStudio 7 kuti hapana chavakatadza kunze kwekuramba kuita zvido zvavaZhuwao.
NavaZhuwao takati nesanei nebasa ravanga vanditumira kuti ndinovaitira uriva ichivairo basa rekuti nditungamire chirongwa cheYouth Empowerment Strategy Steering Committee. Ndatumwa kuti ndiite basa iri papera mazuva mashanu ndakanzi chiuya kuno tava kudzinga basa ini kubasa maandidzingirei ndanza kudzingira basa because pane mazina patisiri kunzwisisa kuti mari yakafamba sei uyezve pane patisiri kunzwisisa kuti uri kambani yako nemakambani atikudzira nawo zviri kuconflict saka tava kudzingira izvozvo asi ini ndikafunza ndiriko kudzingwa kwacho kusina kana interview kusina kana suspension kusina kana audit unongodzingwa munhu after 30 days makambozvikupi. Ndo patikanetsana papo ndo mapesenera matikaita na minista vangu waZhuwao.
Asika vamwe vanoti imi maimbo dyidzana ikoko kuzano PF uyezve munobva kunzvimbo imwe chete uyezve muri mubato rimwe chete, saka chii chazoita kuti imi mutange kukandirana makobvu nematete iye zvino?
Icho kwade kuti tinobva kubato rimwe chete ende ndoda kuti nditaure kuti vateereri vanzwisise kuti handina kuvenga vaZhuwao. VaZhuwao mukuru wangu kuzano PF, hatina kupesana nenyaya dzezano PF, tapesana nenyaya dzeunhu hwavo ivo munhu wacho. Kusi kuti handivadi, hakusi kuti havasisiri komredi wangu, ndikomredi vangu chaizvo. Asi kana vakanganisawo komredi wangu ndinofanira kubvumidzwa kutaura kuti ii muri mukuru zvenyu mambo, asi mambo apa matadzo. Handina kuziva kuti pandikajoina zano PF ndaifanira kubva ndabvumirana nezvose zvinoitwa nezano PF. Ndaifunga kuti ndinobvumidzwawo kutaura kuti aiwa apa tarasika varume apa tabvuma, ende ndinofunga because of nenyaya iyoyo yekuti handisi kubvumirana nezvese ezvokandadzingwa basa.
Zvii zvamuri kunyanyopokana navaZhuwao?
Inini zvangu ndikunyanyopokana navo nenyaya yekuti chikwata chavakandipa kuti nditungamire takazara vanhu vasingazive zvebasa racho ratiri kuda kuita. Chikwata chiri kufanira kubata nyaya dzenyika yose, vechidiki venyika yose, asi chakaiswa vanhu vasati vambonatso shanda nevechidiki kana kutungamira vechidiki.
VaS Lumumba inhengo yeZanu PF vanga vachitaura vari parunare naMavelous Mhlanganyawi weStudio 7 vari muHarare.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Marvelous abatawo vaZhuwao kuti tinzwewo divi ravo.
Chekutanga, hapana kukandirana makobvu nematete. Chiripo ndechekuti ndivo vandikandira makobvu nematete. Saka ndinongoti hangu pane zvavataura hazvisi chokwadi. Chekutanga, chechipiri ndinoti pane zvakadaro zvavanenge vachitaura kuti sekutaura kwavaita, I think that I am not fit to hold public office. Tine constitution yeZimbabwe inovapa mukana wekuti vaendese pfungwa dzavo nezvichemo zvavo kuti zvinoongororwa nevanoongorora izvozvo. Asi basa rinofanira kunge richiitwa kuti vechidiki vemuZimbabwe vakwanise kunge vachibudirira riri kuenderera mberi. Dzimwe nhengo dzesteering committee dzakakwanisa kuita basa radzo, vakakwanisa kuunza ripoti yavo yekutanga irudzi zero draft nhasi na10 o'clock which yavapresenta kwandiri saminista. Ndo yandichazenge ndaa kupowo kune vamwe vechidiki kuti vaone kuti pfungwa dzirimo ipfungwa dzinokwanisa kuti titore here sehurumende tishande nadzo. Izvi zvabva kusteering committee ine vechidiki vakati kuti siyanei, isinei nezvematongerwo enyika, isinei nezvimwe zvese, asi inenge iine chinangwa chekuti vechidiki vemuzimbabwe vabudirire.
Saka basa iri ranga rakabatwa nava Limumba makatowanikwa muchiripa kune mumwe munhu here uyezve mutitsananguriro kuti ndiani?
Hongu basa iri rakapuhwa kuna vatafadzwa Sengwe. Munoziva zvinoitika panoita vanhu. Vanhu hatina kufanana tese maonero anosiyana. Saka pano vanhu pavanoita maonerano anenge akasiyana. Zvinenge zvaka ndinoona sekunge zviri nani kuti vapesane mashandiro kuti vamwe vasare vachiita basa. Handione zvichibatsira kuti pane vanhu vasiri kunatsoonerana zvimwe chete voramba vachingoenda kuita sekungonyemerana sekunge vari kushanda vese. Handinoona sekunge tinenge tatadza kubatsira vana veZimbabwe.
Gurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare vari muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yevanhu. Tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Vakaremara vanoti munguva dzemhemberero yekuzvitonga kuzere inguvawo zvakare yekuti veruzhinji vadzamise pfungwa dzavo pazvishuwo zvevakaremara. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Vanoona nezvezvirongwa zvebudiriro musangano guru revakaremara reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vatsarai mungoni vanoti pane zvakawanda zviri kunyenyeredzwa nevatungamiri venyika zvakanangana nebudiriro yevakaremara. Vanopa semuyanzaniso wemamiriro ezvinhu mubazi rezvedzidzo. Vanoti vakaremara havakwanisi kudzidza pazvikoro zvakawanda kuburikidza nemavakirwo azvakaitwa. Vamungoni vanoti vanhu ivava havakwanisi kushandisa nzvimbo dzakaita semakamuri akavakirwa pamusoro nezvimbuzi zvisingapindike newheelchair. Vanoti vakaremara ava vakwanise kushandisa zvimbudzi zverudzi rweBlair sezvo vasingakwanise kuchonjomara kana vave kuda kuzvibatsira. Vamungoni vanoti hurumende haina urongwa hwekuve nevarairidzi vanoziva rurimi rwesign language zvinova zviri kuita kuti vasingagone kutaura kana kunzwa vasarire shure nedzidzo. Vanoti vasingaone vane dambudzikowo zvakare.
Tochiona vana vasingaone hakuna mabhuku ari murunyoro rwavo ruyaro rwemapundu iyaya yatingati braille. Kudzidza kwavo vanoita zvekuverengerwa nemumwe munhu akateerera achiverengerwa. Saka zvoita kuti votadza kuita mamwe masubjects akaita semasciences anogona kuuya ari mumadiagram kana kuti mathematics.
Baba Mungoni vanoti sangano ravo rave nemakore akawanda richikurukurirana nevehurumende pamusoro pekukosha kwekucheuka vakaremara pasina anotirimuka.
Hapana munhu akaremara ari pamusoro apa anoita kuti zviitike, nekuti vakadzi vakakwanisa kuwana shanduko panyaya dzemitemo, panyaya dzemapolicies, nekuti vakanga vakaitwa represented muzvigaro zvepamusoro. Saka kana musina mumwe wenyu akakumirira ipamusoro apo achitaura zvinonetsa kuti paitike shanduko.
VaEdward Chideme mugari wemuHarare uye vakaremara makumbo ese. VaChideme avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vanoswera vari mumba sezvo simbi dzavo dzekupfeka mumakumbo, shangu newheelchair zvasakara. Semunhu asiri pamushando havana mari yekuzvitenga zvinhu izvi. Shangu dzevakaremara dzinoita $100 kugadzirirwa papare renyatwa Orthopedic Center, uye simbi imwe chete yekupfeka mugumbo inoita $150 emadhora kugadzirirwa. VaChideme vanoti vapererwa nezano kuti vochitangira papi.
Upenyu hwe36 years hati usore, asi takave vanhu vakagara tiine zvitarisiro zvatitabatsirwa. Tikaona kuti hazi zvizhinji zvaivharwa kuzasi uku, hapana chakamboenda kuvakuru, nokuti isu tinotema nemawalking appliances edu hakuna kwatinonopiwa mashangu mahara. Tochema makarekare nekuti zvaiitike. Iwe usingaseenzi haukwanise kunotenga bhutsu dzatinofanira kufamba nadzo tauro pura jinda kunotaka. My leftovers. Kana kumasoja, kana kunekiro amajina tuwa togara pasi togazira tega. Sinorwaza.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende kuti ichagadzirira sei matambudziko ari kutaurwa nevakaremara ava. Asi zvino zvikaramba zvakadai hurumende isingatore matano akasimba ekugadzirisa matambudziko evakaremara. Vakawanda vavo vakaita savamungoni vachideme namai Mageza vacharamba vachichema nematambudziko avakatarisana nao mazuva ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sangano re United States Agency for International Development kana kuti USAID rinoti rakagadzirira kusimbaradza rubatsiro kuZimbabwe kunyangwe hazvo masangano anopa chikafu ari kutatarika kuunganidza mari yekubatsira vanhu vemuZimbabwe avo ziya nenzara. Sangano re WFP rinotiwo rinoda mari inodarika madhora mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora asi yakwanisa kuunganidza madhora zviuru zana chete. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mana vakatarisana nenzara uye uwandu uhu huri kutarisirwa kukwira sezvo masangano anopa rubatsiro ari kuti gohwo remwaka uno harina kumira zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu vatavisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID.
Takatarisa mamiriro ekunze munyika medu Blessing. Taona kuti Zimbabwe yakasangana nematambudziko ekusanaya kwakanaka kwemvura ende rava gore redu rechiviri tisingawani mvura yakakwana. Naizvozvo zvakasiya mhuri dzine chitsama. Zvinotarisirwa kunge tisvika ku2.8 million zvisina mikana kana kuti dzisingakwanisi kuwana chikafu chakakwana vachishandisa nzira dzavo vari voga. Naizvozvo zvakaoneka kuti nemaomere azvakaita panotoda rubatsiro runobva kunze. Ndosaka USAID yakatambidza World Food Program mari inoita iyo 20 million.
Mari inoshandiswa sei? Inopiwa vanhu iri mari here kana kuti vanenge vachitengerwa chikafu?
Zvirongwa zvedu zviri paviri. Pane chirongwa chinopa mhuri chikafu chinosanganisira iyo atinoti materials kana kuti hupfu vachiwana usavi. And then dzimwe nzvimbo dzinowana mari yavanotarisirwa kuti ndo yavanichezenge vachishandisa kuti vatenge chikafu.
Rimwe dambudziko ratiri kuona ranyanyokura idambudziko rekuti vana havana chikafu chakakwana zvekuti vamwe vacho vava kutorwara kana kuti vatingati pachirungu vari malnourished. Muri kugadzirisawo sei iro dambudziko iri muchishanda nemasangano anopa vanhu rubatsiro?
Tine chimwe chirongwa chikuru chatiri kuita chiri kunangana nevana vasiri kuwana chikafu chakakwana. Chirongwa ichi chinotarisa madzimai akazvitakura, chinotarisa madzimai ari kuyamisa nevana vanowana ivo chikafu chinovaka muviri. Pari zvino ongororo yatiinayo inotiudza kuti isusu vana vanosvika izvo 100,000 vari pasi pemakore 5 havana utano hwakakwana zvichikonzerwa nokushayikwa kwakanaka kwechikafu. Saka pakushanda kwatiri kuita nemasangano akaita seWFP pamwe chete neWorld Vision nechimwe chirongwa chedu chiri kushanda nesangano rinonziro reCNFA tiri kuwanisa vana chikafu chinovaka muviri.
Nyanzvi munyaya dzechikafu vatavisani moyo vanoshanda nesangano reUSAID vari parunare muHarare. Zvichakadaro, chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri muBritain vaJason Mateu vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsire vanhu vanoshupika munyika sezvo nzara yapfunya chisero. VaMateu vaunganidza mari yekutenga ma10 kg eupfu anodarika mazana maviri senzira yekubatsira vanoshupika kuBuyera West. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezverubatsiro rwavo.
Kuti ndivabatsire ndechekuti I think kazhinji kacho ndinoona hangu pasocial media chinotaura stereki kuti vanhu vafane nzara kwakati zvazodii, but we are not doing anything about that. And then toenderera pamberi toona zvakare kuti chikanzi chauya chikafu chehurumende vamwe vanonyimwa zvakare. Saka ndafunga kuti regai tingonotsvaga vari kutambudzika vakanyanya vacho tovabatsira kuti vawane chikafu.
Saka imi kana muri ku UK uko chinosvika sei chikafu chacho kuZimbabwe munotumira iri mari here zvinofamba sei?
Zvakatoitika ipapa adzimai vangu vakatosimuka kuenda kuZimbabwe. Saka ndo vari kutotenderera vachiita basa iroro.
Saka vakaenda nemari ndokusvikotenga chikafu.
Ndokusvikotenga chikafu kwakare kumusha. Chatotengwa pamurambinda nhasi.
Saka munosarudza sei vanhu vanozopuwa chikafu chenyichi?
Hazvinetsi. Ukapinda mucommunity ka, vanhu vanoziva kuti panhingi nepanhingi pano vanhu vari kutambudzika zvakanyanya. Saka ndo mapira vanongoita iwayo.
Mari yekutenga chikafu inenge ichibva kupi? Muri kuzviita pachezvenyu here kana kuti munobatsirana nevamwe?
Ndakaisa mari yakati wandei, asi ndobva ndazoti vanoda havo kungotibatsira kuti tiwedzere vanhu vatinobatsira vacho. Vangoita macontributions apa pavanokwanisira. So ndine vamwe vakazongocontributa vamwe ma10 pounds, vamwe ma20 pounds kuti zviite zvinenge zviri nane.
Iro dambudziko rechikafu rakakura zvakadii muBuyera West umu semanzwiro amuri kuita?
Rakanyanya chaizvo, nokuti Buyera West ndokwandakazvarirwa, ndokwandakakurira. Saka ndine mhuri dzakawanda dzandinoziva dziri kutotambudzika, vamwe vandagara vandinongobatsirawo hiye nzee pandiendawanira. Zvokuti iye zvino izvi vanga vava kutaura kuti kune dzimwe mhuri dzaakutoita 3-4 days vasina kana kutombowana chikafu. Hupfu chaihwo kuti vahuwane kana kuti vawane chibage chaicho zviri kunetsa. Mari yacho havana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vaJason Mateu vachitaura vari parunare vari kuBritain kwakare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nzara inotyisa inonzi yakatarisana nevanhu muZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Gwaro repagore rinoburitsa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose rinoti gore rapera raive rekuenderera mberi kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvikuru vatori venhau pamwe nevanopikisa dzehurumende.
Vachinyora mugwaro rinoburitswa nebazi ravo rezvekunze kweAmerica, gurukota rebazi raJohn Kerry vanoti munzvimbo dzakawanda pasi rose mune kuenderera mberi kuri kuitwa nedzehurumende pamwe nevamwe vanhu mukutyora kodzero dzevanhu, vamwe vachiurayiwa kana kumanikidzwa kutiza misha yavo.
Gwaro iri iro rinonzi the 2015 Country Report on Human Rights Practices rinoburitsa pachena kumbunyikidzwa kweveruzhinji nevanorwira kodzero dzevanhu, avo vari kutyisidzirwa kupambwa pamwe nekutadziswa kuzvidzivirira kweveruzhinji kubva kuvanhu vanoita zvinopfurikidza mwero. Gwaro iri rinotiwo pane zvimhingamupinyi zviri kutadzisa vanorwira kodzero dzevanhu kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti chikwata chemagandanga cheDaesh chiri kuenderera mberi nemabasa acho akaipa ekuparadza mabasa emasangano akazvimirira. Gwaro iri rinoti zvikwata zvemagandanga zvinoita mabasa akadai nekuti zvinoziva kuti masangano akazvimirira haasi kutambira zvinoitwa nevanhu vanoita zvakapfurikidza mwero, uye masangano aya anoshanda zvakasimba kudarika dzihurumende.
Mumashoko avo pavakaparurwa pakuparurwa kwegwaro iri, vaKerry vakatiwo mikana inopiwa nedzimwe dzehurumende yekuti vanhu vasarudze pakati pekutaurira vanhu vakasununguka zvichienzaniswa nekuchengetedzwa kwenyika haisi mikana yechokwadi. VaKerry vanotiwo kusununguka kwevanhu mukutaura zvavanofunga ndiwo musimboti wekusimbaradza nyika.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika pasi rose munyaya dzekodzero dzevanhu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzedu dzemitambo. Vateveri vemitambo munyika vakatarisana nemachikichore emakwikwi mukupera kwesvondo ayo akafararira kumitambo yakasiyana-siyana. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipakurira zviriko.
Kuchange kune machikichore emitambo mukupera kwesvondo ayo akafararira kubva kunhabvu cricket kusvika kurugby, kusanganisa kudzoka kwemitambo yekaso laga Premier Soccer League mushure mekumbomiswa achipa mukana ku Independence Trophy sondo rapera. Asi maziso ese munhabvu achange zvekare ari pamurairidzi weDynamos Paulo George Silva, uyo achiri nebasa rake kunyange hazvo mashoko anga achifamba angare kuti ari kudzingwa mushure mekukundwa mumitambo miviri yeIndependence Trophy. Vanotungamira chikwata ichi vakapa Silva mitambo mitatu kuti akunde kana kuti asiye basa, asi murairidzi uyu angangotadza kusvika kumitambo mitatu iyi sezvo akakundwa nemutare City Rovers zvichabva stadium nesvondo basa riri kubva rapera. Sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa vakabuda pachena kuti vari kuda mapoints ese mapfumbamwe kubva kuna Silva pamitambo mitatu iyi zvekuti nzendo yekwamutare iyi iri kurema sezvo mutare City Rovers yacho iri kudawo kukunda mushure mekurohwa mitambo yese yavatamba. Mashoko atiri kunzwa auya iko zvino ari kuti Silva wacho anenge ari kuramba kuenda kumutare Rovers, asi vanotungamira chikwata ichi vari kunzi vari kuedza kutaura naye kuti aende kuti apedzise basa raakatanga. Dynamos iri kusarira zvikuru nezvikwata zviri pamusoro-soro sezvo yasara nemapoints mashanu neChicken Inn pamwe neFC Platinum, zvekuti mumwe aimbotambira chikwata ichi uyo ave kutriangle Guthrie Jokini anoti Dimbare inofanira kuwedzera mwando nekuti pavari pari zvino pane njodzi.
Ya, mutambo uno zvinowanika kuti munokwanisa kunge musino fomu zvisiriwo zvenyu zvenguva yachona, but ino bhora rinombooma, saka zvinoda kuti vambova vanopusha futi kuti vawano win fomu.
Zvikwata zviri pamusoro zvacho cheChicken Inn cheFC Platinum hazvina mitambo yakanyanyoma svondo rino sezvo maGamecocks ari pamusha neHowmine panguva imwe cheteyo FC Platinum iri pamushawo zvekare kumandava stadium nechapungu mumutambo wavari kutarisirwa kutora mapoints ese matatu. Imwe mitambo, makunda neInternational Rugby Board Under 20 World Trophy ari kupinda mumitambo yechipiri. Zimbabwe ichitarisira kusandura zvakaitika mumutambo wekutanga apo vakarohwa 24-54 neSamoa. Zimbabwe inofanira kutokunda chete mumutambo wavo neUruguay kuitira kuti varambe vari mumakundano aya uyezve kuti veruzhinji varambe vachitevera makwikwi acho. Mitambo yecricket yemhando yepamusoro ichange ichiratidzwa muAlexandria Sports Club nemuCountry Sports Club zvekare, apo chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chichange chibandana neTanzania, Kenya pamwe neUganda makundano e2020 emunzira yekuenda kuma2018 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nako kambo the most beautiful girl in the world kubva kuna Prince uyo akashaya nezuro tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezongo yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro inawo zvakare.
Nyakupiwa basa remunyori weguta reHarare vaJames Mushore vanomiswa basa nevakafana bata chigara chamumeya weHarare.
Mumwe wechidiki muzanu PF vaese Lumumba vanoti vakadzingwa pachigaro navaPatrick Zhuwao nekuti vakaramba kuita zvido zvavaZhuwao.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessings Zulu, tokusiyai maoko aChris Gande munhau dzechirungu.